Chirongwa chedu ndeche kugadzira ma sanitary pads anonzi machiedza reusable sanitary pads akaitwa certified ne Standards Association of Zimbabwe. Tinoreva kuti akaongororwa, akaoneka, akanaka, aine hutano kuti ashandiswe pabasa iroro.
Muri kuwanikwa muchitengesa here zvikwanisiro izvi?
Tiri kushanda tichitengesa munharaunda yeMamutasa, vazvikoro zvakasiyana siyana nekutengesera muZimbabwe. Zvikoro zvakatitenderedza zvizhinji zvemamutasa zvinoshandisa masanitary pads aya. Kazhinji kacho tinotsvaga vanokwanisa kutenga kwatiri tozo distributor maschools umu. Asiwo tenderera Zimbabwe yese, mamwewo maorganizations akazvimiririra non-governmental organizations nemamwe makambani vanototengawo kubva kwatiri vachidistributa maschools. Kwozoitawo dungamunhu maindividuals anouya achitengawo pafactory pedu. Tinobata Zimbabwe yese.
Muri kuatengesa mari yakaita sei, uyezve vanhu vari kukwanisa here kute nganekuoma kwaita zvinhu munyika pari zvino?
Tinotengesa pedi rimwe rinenge richiita 80 cents US dollars. Vanhu vanokwanisa kutenga uyezve rinotengeka nekuti kana paketi inenge iine mapads 4 inenge ichiita $3 something. Asi mapads aya anokwanisa kumashandisa gore ne6 months, achimashandisa, achigeza, achiyanika pazuva, achiita zvakanaka pasina kuitisa utachiwana kana chirwere, asi kuti anenge akanaka. Ongororo yakaitwa pamapids aya anokwaniswa kushandiswa utachiwana huchiurayiwa nezuva kana rananikwa pazuva.
Ndiani vari kushanda mumafektori ekusona aya?
Vari kushanda madzimai emunharaunda imomo akatrenwa ane hunyanzvi pakushandisa mameshins acho pakutosona kwacho. Saka madzimai echidiki ari munharaunda ndovatinoshanda navo. Uyezve paongororo dzatakaita dzekushandisa mapedzi aya tichimagezesa, tichimananika, tichizoendesa kunovheneka pamishina inoona kuti pachine utachiwana here, taishanda nemadzimai iwaya.